This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 31, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi.
MDC inoti inoda kutanga chirongwa chekushandisa bumbiro remitemo uye paramende kuti vamugabe vamanikidzwe kuenda pamudyandigere.
Parizvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuarenji. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Rizhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming.
Vanotenga gorosi votanga kutenga chirimwa ichi svondo rinouya paine tariro yekuti gohwo ratiwedzerei mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti richaronga urongwa hwekumanikidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa nekuti vakwegura zvekutadza kutonga. MDC inoti ichaedza kuita izvi mudare reparamende. Bumbiro remitemo wenyika rinoti kana paine umbowo hwekuti mutungamiri wenyika achakwanise kutonga, dare reparamende rinokwanisa kuvhota kumumanikidza kuti asiye basa. MDC inoti vamugabe avo vanga vachishanyira kuIndia vakapotsa vadonha kaviri kuratidza kuti munhu akwegura uye asasakwanise kunge achitungamira nyika. Asi vezanu PF vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu uye vanofanira kupedza temu yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Zvingangonesa ndezvekuti vakabira maelection aJuly 31, 2013. Saka kuda vamwe vezanu PF vari muchiri muparamendi vangangotya kuti vavhote paimpeachment process ichaitwa iyi. Asi tinoziva hedu kuti ZANU-PF yaondomoka, yaane mapazi akati wandei muparamende, vazhinji vacho ndokwamai mujuru, vashoma ndoo vari kugama vari kuzvipukutoo, vamwewo vashoma vari kuG40. Saka tikaita homework yedu zvakakwana seMDC, ndinoona sokuti hatinoiwana 2/3 majority tikabudirira panyaya dzeimpeachment. Nokuti takambozvitaura pokutanga pavakadonha zviya, pane pavakambodonha paairport paHarare vachibva kwavaibva, zvikanzi vangodonhavo nokuti kapeti yanga isina kurongedzwa zvakanaka. Zvino zvakaitika kuNew Delhi, vakada kudonha kaviri, zvotaridza kuti vava mukweguru. Saka tikaisa zvose izvozvo paimpeachment process kuti zvanyanya, zvotaridza kuti mukuru uyu ari kutoramba achitaridza iye kuti hachakwanisi kuramba ari panyanga sapresident. Tinobudirira.
Saka zvingaitwe sarini izvi?
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi. Asi ndoda kuti vateereri vazive kuti iyi muchirungu tinoti iwork in progress. Vachangoona zvichiitika manje manje uye zvichaitwa nemispidi inenge mheni chaiyo. Zvichanakidza.
Asi kaive zanu vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu makore mashoma achangopfuura, ko vangagobviswa sei vanhu vachiti vanovada?
Isu tinoti constitution yeZimbabwe inoti chero vakasaridzwa hako, asi tozvati havana hedu zvekusarudzwa, vakabira. Asi tinoti chero kunge kuri kuti vakasarudzwa nevanhu, kana vasvika ivo pakuti vava murwere, zvaakutaridza izvo kuti kudonha-donha kwavoita, musuya vakaverenga speech isiriyo muparamende, zvose izvozvo zvongotaridza kuti mukuru uyu basa rokuti vacharamba vachiita president hazvichakwanisiki.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunhare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vanoti kutanga svondo rinouya vachange votenga gorosi kubva kuvarimi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamusarara.
Parizvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuvarimi. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Zhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming, zvichireva kuti isu semamillers takabatsira mafarmers kuvapa mainputs nemari kuti vakwanise kurima. Kwozouyawo vamwe vashoma vakakunge varimo yavo vega. Gwerino inoti one day nekuti varimi vaimborima barley inoshandiswa pakugadzirwa kwedoro vanga vakashaya national breweries kana kuti vagadziri vedoro vanga vasiri kubatsira varimi ava vachitiwo vane barley yakakwana. Saka gore rinoti kutarisira 100,000 iyo unyanya kutanga kutengwa svondo rinouya. Svondo rinotanga tichibatsira varimi kuti vazive maquality kana unaku hwewiti yavo maringe nenyaya dzemoisture content nezvimwe zvakadaro. Saka tinodarisira kuti kubva svondo rinouya zvichienda mberi tinenge tichitengera varimi vegorosi. Tinodaira kuti tichakwanisa kutenga gorosi rese kunyange zvazvo GMB isiri kutenga.
Saka tichitarisa iyo nyaya yegorosiri neera muri kuti rakakohwewa gore rino, nyika inozoda rimwe rakawanda sei rekutenga kunze?
Tinenge taangodo kuma 150,000 to 180,000 tons. Gorosi redu riri rega harikwanisi kugadzira chingwa. Sekuziva kwaunoita kuti nyika ino haina ivhu kana mamiriro ekunze anoita kuti tinyatsokurisa gorosi rakanaka chairo. Saka tinenge tichiti ratarima tinorisanganisa negorosi rinenge richibva kunze inonzi Kristi.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare.
Doro tadira pasita faza bari pasita faza kana ma ancestors, yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7. Waya waya. Muza
waya waya. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nevamwe amai vekwachenda mbuya avo vachange vachititsanangurira kuti zvakamira sei zvinhu mudunhu ravo. Vari kuti ivo nzara yapfunya chisero mudunhu ravo iri uyezve vari kuedza pese pavanokwanisa kuti vakwanise ivo kuraramisa mhuri. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwa amaiani uyezve muri kupi?
Ndivanzi Eva Gori kana kuti mai munemu. Ndiri kunyamukamani kwachenda mbuya. Kunyamukamani kwachenda mbuya.
Kwakamira sei kwachenda mbuya takatarisa panyaya yechikafu?
Iri panyaya yechikafu vanhu vaziya nenzara hakuna. Uye kana even kana vana vechikoro kuti kuti uwane pekutenga nazvo chaisi chekutenga sipo chaiyoka mari yacho haisi kuwanika. Hapana kana chiri kutombobatika kana chimwe chete. Vanhu vari kutambura vari kuona nhambo yekuti transport yachona kuti ukwire bhazi chairo unotengesa kana ukarima muriwo hatina kwekutengesera muriwo. Vana vezvikoro vakatogara pukudzimba vazhinji nenhau yekushaya mari dzechikoro hatina kana pekutombotangira nzara yaisivanhu vanhu vatambura nenzara.
Hakunawo here mamwe masangano anouya achibatsira vanhu munharaunda yenyu?
Iye zvinezvi hakusati kwaita vanhu vati vatanga kubatsira vanhu pakunyaya yechikafu hakuna ba. Panyaya yechikoro chaicho vana hakuna, zvese zvinana bhimo hakuna.
Saka pari zvino muri kurarama
kuno kuko hakuna kari zvino chikutongorarama wane kuri moma garden iwayo ndirapo kungorarama nawo kangu wato wana tuzutwa wana wato bika chikafu muriwo wakawanda nekuti muriwo anhu tiri kurima nemaonyeni nemadomasi asi kwekuzvitengesera hapana nomamirira akaita kuno
mune vana vangani
inini ndine 4-5 vagere pamusha havashandi baba vagere pamusha havashandi
saka zuva nezuva muri kurarama sei
zuva nezuva tinofanira kuti tizere kazhinji 3 meals pazuva asi hazvisi kukwanisika pamwe ukatoona tumaputi vana vari kutakura tumaputi kuenda kuchikoro wotozouya wotipa kumasikati pamwe wotozomaka pamwe kakapu ketea nechimwe chinoita kuti chimwe kakatowadza hupfu kutitowana kurarama wozoona kakadza manheru vatooma kunoku
zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirisike ipapapa ndisemaonero enyu
kuti zvinhu zvigadzirisike tachitokumbira kuti dai hurumende yange yatombokwanisa kutombotipawo kana chikafu chekuti tione kuraramisa vana uye kwekuti mari yachona tiiwane kwekutengeserwo zvatinenge tarimawo zvana muriwo kuti tirime chibage chacho futi zvinoda kuti tiwane mbeu nekutambira mbeu pacho hatina fetilizer yacho hatina mari yekuti titenge fetilizer saka zvinhu zvacho zvinototiomera kuti tibude munzara gore negore
mati matanga here kugadzirira kuti murime mwaka wegore rino
takatotanga vazhinji hatina mombe tinoita zvekuchera makomba zvinoisa manyowa nekuda kwekuti fetilizer tinenge tisina chibage chacho tikutodyara chemudura ndechatakatosarurawo pane twakatakakohwa twacho kana takatosarura chibage chemudura kuti tione kudyara uyacho mari yekuti tiende fetilizer $38 per 10 kg hatisi kukwanisa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai munemo uyezve vanozikanwa nezita rekuti Eva Gohore vari ivo kwachenda mbuya uko vanoti dzara yakapfunya chisero mudunhu ravo tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichikurukura nemamwe madzimai mune zvavari kutarisana nazvo zuva nezuva munharaunda dzavo
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwebira rinonzi riri kuda kuitwa kukariba pakati pevagari vemuZimbabwe nevagari vekuZambia senzira yekuti mvura mudhamu rekariba isaramba ichidzikira muhurukuro yedu tine mumwe mugari wekukariba uyo ati anoda kungozivikanwa nezita rekuti mukoma Joseph tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Joseph
makadii zvenyu
aiva tiri wapenyu mukoma Joseph tinonzwa kuti pane hurongwa
urongwa uyu hwagara huripo kubva kare tichikura muno mukariba chaimo chaimo tichikura mumaberekero hwedu kukariba vabereki vedu taiziva kuti pagore pega pega taiuya nhengo yehurumende ikuru chaiyo chaiyo yaiya muno mukariba kuti tikabira hombe vaita bira ravo mangwana kuseni vomuka vokanda makoini mumvura ekariba then voita zvavanoita voita zvavanoita voita zvavanoita but mazuva ano zvanga zvanyarara but tiri kunzwa kuti vachiita bira rakasangana nezambia nezimbabwe vachiita zvimwe chitezvo
chikuru chaiitirwa bira iri changa chiri chei mukoma Joseph
chikuru chaitirwa bira iri changa chii chekutenga nyaminyami yadira mumvura yaibhilivha nenyaminyami yadira mumvura yekutenga nyaminyami yekuti isaondomose demo rekariba isakuti mvura yedu isapwe zvakare
tinonzwa kuti urongwa hwamuri kutaura nezvavo kuti huri kuitika mukupera kwesvondo rino ihwohwu ndehwekuti mvura isaramba ichidzikira mudhamu rekariba urongwa ihwohwu munoona huchibatsira here kuti mvura isaramba ichidzikira
urongwa ihwohwu unogona kubatsira kana kusabatsira but pari zvino tongotsaya kudzokera kuti nyakare chedu chaiitwa kudhara tomboona kuti zvinobatsira here kana zvibatsire but kuona kwangu nekukura kwandaita muno mukaribhaka hunobatsira urongwa uyu bcause Asika mkoma Joseph, nyanzvi dzezve mamiriro ekunze dziri kuti kusana zvakanaka kwemvura ndokwa konzera kuti mvura iyi irambe ichidzikirawo mudhamu reKarib. Dzingave nyanzvi zvadzo but nemadzikiro aiita mvura yachoka iri kudzikira zvakanyanyisa kudarika zviri kuekspekta nenyanzvi dzazvo.
Mungava neruzivo here kuti zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa ipo pabira rekutenda nyamunyami iroro kana rekudaidza mvura kuti inai?
Pandikamboendawo ndakura ndichisvikawo ikoko taiona pairwa ngoma. Parwa ngoma paibuda midzimu yakasiyana siyana taurawo zvainoda. Vakuru vaiva varipo, tingataura nemazita, vakuru vanga varipo panguva dzacho vehurumende vanenge varipo vaikandawo mari mvura imomo papanonzi paLong Island paendiwa pacho pacho nevakuru. Makuseni taiti vaenda ivo vakuru vakuru ndovaisvika vodeketera zvavaideketerawo.
Saka pachine kudyidzana kwakasimba here pakati pevagari vedivi reKariba nevagariwo vemhiri kwaZambezi vari kuZambia?
Ndingangoti zvakonzeresa kuti mvura idzikire izvi ndozvakutokonzeresa kuti tibate nezvakare. Pari zvino vei kuZambia nekuZimbabwe tichange takabatana, then poitiwa chira rimwe chetero rakabatanidza maZambezi neZimbabwe.
Totarisawo mukoma Joseph, kudzikira kwaita mvura uku mudhamu reKariba kune zvakuri kukanganisawo here mumabasa akaita sekubatwa kwehove, kuraurwa kwehove?
For the meantime hove dzirikungobatwa as usual, matemba arikungobatwa as usual. Tingangokanganisa chete ndechekuti mabhoti acho paanomirira kumahabha mahabha ndo kwaakudzikira mvura, havasina mahabha ai kuti maparking areas.
Saka matanho apa vari kuzotora kana vasangana nematambudziko iwavo ivo vanobata hova?
Vamwe vacho vazhinji ndio vari kusvika pastage yekuti vamboita inonzi shutdown.
Imi munoraramawo sei muKariba imomo?
Mararamiro angu anditoita kuno Kariba, isusu tinosenza zvedu zvemaoko zvekuzviitira. Takakura abereki vedu vachitengesa madhoiri, baba vangu vachisinza kumabhoti. Inini right now ndakuita zvekuzviitirawo, ndakuvezaveza mutsimbo manyaminyami nezvakadaro zvemasculpture.
Muri kuwana vanotenga vakawanda here izvozvo zvamuri kugadzira zvemaoko izvo?
Client yedu for the meantime yakadzikira ende yatozokwira pamberi apa mushure mokunge vemhiri yemakungwa vari kuya kuzoona kudzikira kuita mvura kuti vauye kuzoona kuti chiwe here mvura yekudzikira pademo. But havasi kutenga vanhu vacho futi, varingoyo vachingoona mvura voenda kutenga havachatengwa.
Aiwa, tasvika kumagume echirongwa chedu uye tinokutendai mukoma Joseph nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinokutendai nekuteerera ndimuna muKariba.
Manga makateerera kune mumwe mugari wekuKariba, mukoma Joseph, muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reMDC rinoti richaenda kudare reparamende kuti rikurudzire kuti vamugabe vanzi vasiye basa sezvo vakwegura. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga svondo rinouya rinenge rotenga gorosi kubva kuvarimi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.